ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misuro ye na udzedudza nasi chitatu kukazi 21-2018. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti kuve nenjanji pamwe nemigwagwa yakanaka kwakakosha zvikuru mukuvandudza upfumi hwenyika. MDCT inoti iri kuferefeta zvakadzama mirishonga yakaitika nezuro kubohera uko kwairadzikwa mutungamiri wekutanga webato iri vaMorgan Tsvangirai. Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti havadi kushanda nevanhu vanoita zvemirishonga mubato ravo. Vana vakawanda muchinoi vanoti havacherechedzi zororo revechidiki nhasi iro rinobatanidzwa nekurangarira zuva rakazvarwa vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiti zvinovafungisa kutambudzika kwakaita vanhu pasi pehurumende yavaMugabe. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mukusimudzira upfumi hwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860-6080-15580 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kuteerera chimwe chirongwa chedu na 6am kubva muvhuro kusvika chishanu. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. PaLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tichange tiri kutarisa mirishonga yakaitika kubuhera nezuro apo vatsigiri veMDCT vairadzika mutungamiri webato ravo wekutanga vaMorgan Tsvangirai. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu yeVOA Shona.